vagari vemusha weHopley vakaita savaClopas muGwanda vanoti vari kufara zvikuru nerubatsiro rwavakapiwa nesangano reElection Resource Center iro rakavabatsira kuti vakwanise kuti vatore zvitupa izvo zviri kudiwa kuti vanyorese sevavhoti musarudzo dzegore rino. VaMugwanda vati vanhu vakawanda vanogara muHopley vakabva kunzvimbo dzakasiyana-siyana dzakaita sekuPrize Reporter Farm uko kwavakabva vachiita zvokumanikidzwa. VaMugwanda vanoti zvakaitika kunzvimbo idzi dzakaita sePorter Farm zvakaita kuti vanhu vazhinji varase magwaro avo ekuzvarwa nezvitupa izvo zvave kuita kuti vatadze kunyoresa sevavhoti.
Matambudziko atiri kusangana nawo tingati dambudziko rokutanga chairo chairo taitarisira kuti vanhu vachauyawo zvakaita munzvimbo ino yeHopley pakliniki panapa pari kunge pachirejista vanhu zeizvi vokwanisa kunge vachitoresa vanhu vese kuti vakwanise kunge vachiwana zvitupa vane zvikwanisiro zvavo zvekuti vakwanise kunge vachivhotawo sezvo kuvhota dziri kodzero dzako dzaunofanira kunge uchiita pamwoyo pako. Saka ukazadzisa kuti wokwanise kunge uchivhota wozorega kuva munhu anokomplaina mushure mekunge zvazofamba nemamwe mafambiro ezvive zvaita. Asi kana munhu ukange wakwanisa kunge waita chido chekuti iwouregiste mashoko akanaka ende ndoona zvinhu zvakakodzera kumunhu sezvo dziri kodzero dzako.
Mumwe mugari wemuzone 6 muHopley makare vatafadzwa mukodza vaudza Studio 7 kuti vanhu vazhinji vari kutadza kunyoresa sevavhoti sezvo pachingova nenzvimbo imwe chete chete iri kunyoreserwa vanhu sevavhoti munharaunda yavo ine vanhu vanofungidzirwa kuti vanodarika zviuru makumi maviri. VaMukodza vanotiwo vanhu vari kunyoresa vanhu sevavhoti ava vari kuita chinono chinenge chekamba mumafambisiro avari kuita basa ravo.
Kuno kuti uda zone 1 kuti ive ine senda kwa hadi zone 5 iwe ne senda South Park iwe ne senda kuti South Rand iwe ne senda nekuti dambudziko ratinaro kunogondole kuti isusu vashoma tiri kurejistira pacho.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri weZEC vaJustin Manyau kutinzwe divi rekomisheni yavo panyaya iyi. Mumwe mugari wemuHopley vaProsper Mapiki vanoti havasi kufara nemabatirwo ari kuitwa vanhu nevebazi rinoona nezvekunyoreswa vanhu rinotungamirirwa navatobayiwa Mudede ravanoti riri kutadza kupa vanhu vazhinji zvitupa nepamusana pezvikonzero zvakasiyana-siyana. VaMapiki vanoti vakatozokwanisa kutora chitupa nezuro mushure mekuratidzira kwakaitwa nevagari vemuHopley pamahofisi avaMudede svondo rapera uye kusvitswa kwetsamba yeZimbabwe Human Rights Commission iyo yaikumikidza vaMudede kuti vanyorese vanhu kuti vagozokwanisa kunyoresa sevavhoti.
But handisi kufara nekushanda kuita vanhu vezvitupa, handisi kufara nekushanda kuita vanhu vekuzvitupa because vanhu vezvitupa ka like ndakamhenda kwamachipisa ndega ndichasa mari yangu mara ndikashatsa kufamba inoitwa kuma $20 but kutora chitupa chinonzi kutora mahara handizi ndasvika kwamachipisa kwenda kaita number 4 ndasvika kunoita number 4 papa ndakasvika almost 4 o'clock ndaita number 4 saka kumuri kuti imibva makuseni kusvika 4 o'clock wakashanda vanhu 2 kumberi kwangu inini. Asi tiri kutisunungura zviitwa kumaregistration nenhaya kuti tikuzvidziva kuti nenhaya kuti zviitwa mahara dai zvanga zviri zvemari taiziva kuti zvakasinganonoki saka dai kwangogara wakataura kuti hatiita zvemahara ka taingosacrifisa zvemari dzedu dzatakashandisa dzachoka dai tikangotora zvitupa zvedu. Saka ndinotenda ERC ndeivatobatsiri kutobatsira vabereki kuti vaonewo zvitupa kurasa chitupa yatoita kunge dambudziko vautanga varutanga panyuwani muZimbabwe kunotora chitupa chinhu chavakarasa kungorasa chitupa nhamba dzako nenji dziziva birth certificate ndinaro but unofinda unoona zvinhu zvinotonetsa haipapo dai vatombopa home kana inonzi ERC yabatsira vanhu ava kuti vatore zvitupa vanhu vakana vana zvitupa vamaona vakana havasi kumbovhota nhamba zhinji speciali kumadzimai nachiyamenda wandaa nawo kunotova nemadzimai atosara akatowana anosvika nofa zvekuma 500 havana zvitupa ana mai wavo chiro kuti kana ana mai vasina zvitupa chiro kuti vana vavana havana mabirth certificate zvekare kune mwana waita magrade 7 grade 7 inoda chitupa kuti unonyora grade 7 havana zvitupa ana mai saka zvinhu zvinonetsa manje. Titange tiri kudzimwe nyika vanhu vari muZimbabwe titange tiri kuSouth Africa titange tiri kuAmerica kutora chitupa mwana weZimbabwe ikodzere mwana weZimbabwe kuti atore chitupa.
Mumwe wavari kutadza kutora zvitupa amai Brenda Chipapira vanoti vari kunzi vadzokere kumusha kwavo kunotora chitupa kunyange vachiti vakambopiwa chitupa chebepa chikabvaruka. Amai Chipapira vanoti bazi ravaMudede rine chikiribidi chariri kuita sezvo vanogara kune dzimwe nzvimbo vachikwanisa kungotora zvitupa chero pane api mahofisi munyika kana vakarasa zvitupa.
Takaenda kumakombe isusu kuti titore zvitupa asiwo kumakombe vakatirambira tine mabhethi edu akakwana azvinezvi vakati tidzokere kumusha vakatipa tumatsamba uto kuti tidzokere kumusha kwedu kuUMP azvinezvi nini handina mari pari zvinezvi inhau yekuti hatina mari urombo ndouri kuti huri kutibaya mukugara kwatiri kuita hatina mari
mamusingatori nemhaka iyi
chitupa changu ndinacho asi chaka ndechepepa chakadzimika chakanaiwa nemvura vachadzimika ndinacho ndaida kuchinjisa
patavabata kuti tinzwe divi ravo vamudede vati tigodzoka kwavari mushure meawa imwe chete asi pataenda pamhepo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo muzvare kudzai mukoko avo vanoshanda nesangano reERC vanoti vari kushanda zvakasimba kubatsira vanhu vasina zvitupa kuti vaende kunotora zvitupa izvi kuti vagokwanisa kunyoresa sevavhoti muzvare mukoko vati dambudziko rekushaya kwevanhu zvitupa ratekeshera munyika zviri kuita kuti vanhu vazhinji vatadze kunyoresa sevavhoti sezvo nguva yakawanda iri kupera vaitsvaga zvitupa uku vekemisheni inoona nezvekunyoreswa kwevanhu sevavhoti vachibva munzvimbo dzinogara veruzhinji vachienda kune dzimwe nzvimbo veruzhinji vasati vaona zvitupa
zvatiri kuita ndizvo zvekuti tine chirongwa icho chichi chemakombi takatora mamwe makombi ari kuenda nevanhu kumakombe kuti vakwanise kubetserwa kuti vawane maid nemabirth certificate oenda navo ozovadzosa kana vabetserwa tinoenda navo kusvikira vakwanisa kubetserwa kusvikira vakwanisa kutinzwa nekuti takatomboita dambudziko rekuti takatozodanirwa mapurisa nenyaya yekuti tanga tauya nevanhu vekuhopi mhosva yedu yange iri kuti tauya nevanhu vari kuda maid nekuti tabvunzirei kuti limiti yavo pazuva inamba yakamira zvakadii asi tinoramba takamira navo tichingovabatsira nepese patinogona through citizens justice desk yedu
kunyoreswa kwevanhu sevavhoti munzvimbo dzavanogara kwakatarisirwa kupera musi wa10 kukadzi asi kunyoresa uku kucharamba kuchienderera mberi mumahofisi enharaunda kana kuti madistrict offices kudzamara kudomwa kwevanhu vachakwikwidza musarudzo kwaitwa ndakamirira studio 7 kuhopley ndini Thomas chiri pasi.